Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 6 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yopachikwata cheCitizens Coalition for Change chinotungamirwa naWorldman Ncube mari inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo. Munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Varobson Chere, votaura nezvekuitwa kafira mberi kwavakaitwa vari muusungwa. Ave makore mashanu kubva zvashaya vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avakashaya asi munyika muine gakava kuti pane zvashanduka here. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri weBinga North mudare reParamende vari nhengo yechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chiri kufanotungamirwa navaJameson Timba vaPrince Dube Kosivanda vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. VaDube Kosivanda vanzi vabhadhare madhora ma300 ekuAmerica nedare repamusoro reHigh Court mushure mekusungwa musi wa18 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga pamberi pemusangano weSADC waiitirwa muHarare. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere avakaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori vanoti vakanyanya kurohwa sezvo vairamba kuita zvimwe zvavainzi vaite kusanganisira kuti vadaidzire kuti pamberi nebato rezano PF vachitorwa mavhidhiyo. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vaitwa kafira mberi vanofanirwa kumhangara nyaya idzi.
Munhu ngaamhangare oitwa mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira. Ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavaaise zvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Vachere vakapambwa nekusungwa nevamwe vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, Kanzura Samuel Gwenzi navaVhusumuzi Moyo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachere.
Nomusi wa31 July apo taenda kuVictoria Falls kwaiva nemusangano wephilanthropy. Tinotava mundege tiri panhandare yeRobert International Airport. Mundege makawanikwa muchapinda vanhu vanokwana 6 vanava havana kukwanisa kutaura kuti ndanani asi vakakwanisa kuita kutimbunyikidza kuburika mundege.
Makaendeswa kupi chaizvo?
Wakatipinza mune domestic terminal. Tapinda mudomestic terminal umomo takaiswa mune imwe rumu yanga ine dima zvikuru. Rumu iyi yakaseparetwa negomba rinova rakati dzikei zvinodarika ma3 meters. Tiri mukati umomomo vakaidaidza mumwe nemumwe kupinda murumu iyoyo. Inini ndakawanzwa ndichapedzisira kupinda murumu iyoyo. Ndapinda murumu umomo ndakatanga kubvunzwa mibvunzo. Varume vakauya vanga va15 vakapinda murumu imomo vachindibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana, pamwe chete paunoda kuti upindure wobva vakurohwa. Saka ndakawanikwa ndicharohwa nesimbi. Simbi dziya dzakafanana nedzinoiswa pamahwindo atinoti mabagula bars ayo. Wakandisunga nengetani waindirwa nesimbi nemapuranga pamwe nekundikika nezvibhakera.
Tiri kuona kuti pane vanga vasungwa vacho imi ndimanyanya kurohwa. Chii chaizvo chavaida kubva kwamuri?
Ini wainyanyo ndiruwa sokwa wa chiti ini ndino nyanyo taurisa kunyanya pane penyuro ndi chinzi wese murairi za ufane kudaro muno ufana kuramba wakanyarara pamwene kundi mbunyikiza kuti ndinge ndichita maslogan wachinditora mavideo saka izvi ndakawanika ndichazviramba zvekunzi ndiite maslogan ekuti pamberi nezanupf ndichitorwa mavideo pamwene kunzi anloka foni yako isa password yefoni yako ndakazviramba zvose izvi saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti ndinyanyorohwa.
Ko vaiti kudii nezvemusangano wamaienda kunopinda kuvictoria falls?
Musangano wamuri kunoenda ndewei uye musangano uyu tinofungira kuti pamwe une chekuita nekudisturba SADC summit yanga iripo masvondo anoteera achone vakandirova kusvika mushure mekunge ndasenda ndakazomuka ndichidirwa mvura ndakabvarwa kumesho nejira vaindidira mvura nebhaketi ndapetura kudaro ndipo apo vakazonditi ndichinje nhumbi dzanandakapfeka vachitora munhumbi mubackground aiva ndinaro raiva nembatya dzangu dzataizonopfeka kuvic falls vakanditi ndidzore mafuta vachitira kuti vange kuti vasaone kuti ndarohwa sezvo hembe dzananga ndakapfeka dzanga dzabharuka mwiri wese vazara ropa vakandigera bvudzi rangu randoti rasirana ndinaro.
Vakakugera inei?
Nebanga vachiita rimwe racho rekudzupura nemaoko izvi zvakatanga kuma 1 dzemasikati kusvika kuma 8 dzemanheru apo vakazondikanda mumaoko emapurisa mapurisa akazotitora akaenda nesu kuHarare Central.
Maipomerwa mhosva yei apa?
Takazowanikwa taakupomerwa mhosva inonzi disorderly conduct yainzi takanga tichinge taprotesta kukoti pakanga papinda vatimba nevamwe vatriple C vakasungwa izvo zvinova musi wacho wakaitwa koti yacho tanga tichitomboriko.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende nhasi yazivisa kuti mapato ezanupf necitizens coalition for change gore rino achapiwa mamiriyoni makumi manomwe emadhora ari emazigi pasi pemutemo wepolitical parties finance act asi hurumende haisi kunyatsobuda pachena kuti iri kupa chikwata chipi chebato retriple C. Mari iyi inobva kuhurumende ichipiwa mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana kana kudarika musarudzo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso muGovernment Gazette, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vati ZANUPF ichawana mari inodarika mamiriyoni makumana nemanomwe kana kuti 47.8 million mushure mekuwana zvikamu makumi matanhatu nechidimbu kubva muzana musarudzo dza 2023. Ukuwo Triple C ichawana maziga anodarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22.1 million mushure mekuwana zvikamu makumi matatu nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 31.5%. Studio 7 payabata vaZiyambi varamba kutaura kuti vachapa chikwata chipi cheTriple C sezvo paine zvikwata zvitatu vaZiyambi vati vanoziva bato rimwe chete vakati ndiro richapiwa mari asi mapato ose matatu akaendesa mapepa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mari ichaenda kune vari kuzviti munyori mukuru weTriple C vasengezo Chavangu. Vachavangu vaudza Studio 7 kuti chakakosha ndechekuti bato reTriple C richawana mari uye ichabatsira pakusimbisa musangano.
Hazvina basa kuti ndeani anowana mari kuti tese TCC.
Mutauri wechikwata cheTriple C chinotungamirirwa navaJameson Timber vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo kuti vachapiwawo mari iyi.
TCC mutungamiri waro anozikanwa ariye ndiye akakwikwidza nema MPs nema councillors vayo. Kana vari chizopiwa umwe munhu zvinenge zvekutotyora mutemo nezveumbavha zvisinei nekutedzera zviri mubumbiro remutemo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati kushandiswa kwemari iyi hakuna kujeka uye ingadai ichishandiswa kuvaka migwagwa, zvikoro nezvipatara. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzano PF Vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti harisi dambudziko kuti mari ichashandiswa sei.
Mari idzi zvakanyanya kukosha kuti dzisabve from a taxpayers, ende kana dzikatadza kubva kuma taxpayers dzakufanwa kunge dzichibva kupidza kufanwa kunge dzichibva kune vanhu vanenge vakasunungukawo zvavo kuti vange vachipawo mari kumapato avanosapota avanofarira.
Kunyange hazvo mapato achapiwa mari iyi ari kufara kuti ichavandudza mashandiro avo. Vanongora zvizva matongerwo enyika vaStanford Nyatsanza vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti mari iyi ngaiongororwe mashandiro ayo.
Saka itarisiro yedu kuti panopera gore panobuda Auditor General's report paya toonawo audit iri specific to the use of this money nema political parties.
Zvichitevera chiziviso chanhasi chasara kuti bazi rezvemari richiburitsa mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nhasi ave makore mashanu kubva zvashaya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vamwe vana veZimbabwe vachiti zvinhu zviri kutonyanya kuoma pasi pehurumende yava Emmerson Mnangagwa avakapinda pachigaro muna 2017 mushure mekubviswa kwavaMugabe pachigaro nemauto. Vari kuchema kuti zvinhu zvanyanya kuoma, vari kupomera hurumende yavaMnangagwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu nekunyaradza vanopikisa hurumende kuburikidza nekuvakanda kumajeri. Asi vanotsigira hurumende yavaMugabe vanoramba zvipomerwa izvi vachiti ndinodzokorora. Asi vanotsigira hurumende yavaMnangagwa vanoramba zvipomerwa izvi vachiti hurumende yaita zvikuru kwazvo mukati memakore mashanu ayapinda. VaMugabe vakashaya musi wa 6 Gunyana 2019 kuSingapore. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya.
Chiripo ndechekuti pakapinda vaMnangagwa vakataura kuti vachagadzirudza yaikanganisiwa navaMugabe, zvichida kuti deno vaMnangagwa vakanyora zvese zvaikanganisiwa navaMugabe vakangoita opposite vachigadziridza paidi pasina dambudziko. Asi onaiko zvino vanorwira kodzero dzevanhu vaakunyanya kusungwa. Mamiriro akaita upfumi hwenyika pakafa vaMugabe, Harare yaifambika, iko zvino haichafambiki. Makomba muzhira awanda, magetsi ari kunyanya kuenda. Izvi kuchinja kwemari, mashandisirwo emari pakaenda vaMugabe kwakuna maagribond, iko zvino kwaana mavhigi, mavhigi acho hapana zvaari kuita. Saka tinyatsotarisa kuona kuti chii chaicho chanyatsogadziridzwa navaMnangagwa. Zviri kushayikwa mina.
Vamwe vanoti afanaka, musi here maakuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka nokuti havachisipo?
Aiwa, isisi hatina kuti nguva yavaMugabe zvinhu zvava zvakanaka, zvinhu zvakatoshata. Infact vaMugabe ndo vakasiya yatingati muchirungu legacy kana zvinoroondo yeutsinye neurombo huri muZimbabwe. Ndo vakatanga nazvo nokuti vaMnangagwa kahanditi vakanga vachitonga vanaMugabe makore akawanda. Saka isusu hatisi kuti vaMugabe vakanga vachinatsa, tiri kuti mataurirwo akaitwa navaMnangagwa uchaandikapinda muutongi handitiwo vakatiwo vanoperera vanhu. The voice of the people is the voice of God. Saka iko zvino izvi racho raGod racho hatisi kana kutomboriona, zvichireva kuti machinjiro ari kuti hazvinhu ikompre haasiyo akanga akatidzwa navaMnangagwa.
Munofunga here kuti vaMnangagwa vangadai vabva vagadzirisa mhosho dzakasiya dzaiswa navaMugabe mumakore ese avanga vatonga aida kusvika makumi mana?
Awo yomubvunzo wakanaka, nokuti ivo pavakatora chigaro vakatora chigaro vachiti within 100 days, kana kuti pavainyatsotsvaga rutsigirwa chikampeni ndo vaititaura vega vachiti ndichagadzirisa zvinhu zvese munguva yandinenge ndichitonga. Saka kugadzirisa upfumi hwenyika munini hazvide makore makumi masere, iwo makore mashanu avakatonga iwawawo aide pakuratidza kuti pane kusimukira kuri kuita zvimwe zvinhu.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro gumi nevanomwe vafa pa Hillside and Arasha Primary mudunhu renyeri kuKenya apo moto watanga kubvira usiku ivo vakarara. Vamwe vana gumi nevatatu vakuvara zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vati nyaya iyi inyaya inorwadza zvachose, vakati vakonzera moto uyu vacharangwa zvakaomarara. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nasi vasangana muGermany nenyika makumi mashanu dziri kubatsira nyika yavo muhondo neRussia. America inoti ichapa Ukraine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 million. Gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vanoti musangano uyu uri kuuya panguva yakaoma Ukraine apo iri kurwisana zvakasimba neRussia uye kurwisana kuchenderera mberi mudunhu reDonbas nemamwe matunhu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Apo ari kuenderera mberi nehondo yake iri kunze kwemutemo uye yehutsinye, mutungamiri weRussia Vladimir Putin anga achiramba achirwisa vanhuwo zvavo muUkraine, kunyanya vana vadiki. Imwe yemhosva dzakanyanya kuipisisa dzakaparwa neRussia kuvanhu vemuUkraine kupambwa nekuendeswa kwezviuru nezviuru zvevana kuRussia mumatunhu akatorwa neRussia nekuBelarus zvisina mvumo yevabereki vavo. Ava vana vane vabereki vakaurayiwa mukurwiswa kana kusungwa nemapurisa mumatunhu ari pasi peRussia, vana vakaparadzaniswa nevabereki vavo munzvimbo dzine hondo. Vamwe vakapambwa kubva mumasangano ari pasi pehurumende yeUkraine mumatunhu akapindwa neRussia ndo vakaendeswa kunzvimbo idzi. Vamwe vakaendeswa kumakamba ezvirongwa zvekudzidza munguva yechirimo kana kuti summer camps nevabereki vavo vaifunga kuti nzvimbo idzi dzakachengetedzeka, asi havana kuzoona vana vavo zvakare. Vana vakapambwa ava vari kudzidziswa zvidzidzo zvine chinangwa chekusimudzira Russia kana kuti propaganda, kukanganiswa mafungiro avo uye nekupiwa zvidzidzo zvechiuto. Vari kudzidziswa pfungwa yekuda Russia kunyangwe vari kuzadzwa nemashoko ekunyepa akanangana nekuti varase nhoroondo, tsika nemutauro zveUkraine. Muna kurume 2023, mushure mekutara kuti kupambwa kwevana vekuUkraine kunokodzera kwemhosva dzehondo, mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nekuponda, dare reInternational Criminal Court rakabudisa magwaro ekusunga mutungamiri weRussia Vladimir Putin naamai Maria Lvova-Belova, komishina anoona nezvekodzero dzevana muRussia. Chirimo chapfuura, America yakaisa pazvirango makambani maviri eRussia nevanhuwo zvavo gumi nemumwe nekuve nechekuita kwavo nekuendeswa kwevana vekuUkraine kumakamba ekudzidziswa kuti vade Russia. Uye musi wanyamavhuvhu 24 gore rino, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaisa pazvirango sangano reMovement of the First rinotungamirwa neRussia riri sangano revechidiki nevatungamiri varo vatatu nekuve nechekuita nekuedza kumanikidzira kudzidziswa zvakare kwevana vemuUkraine. Movement of the First rakaumbwa naVladimir Putin muna zvita 2022 kuburikidza nezvirongwa zvaro zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo yekutevedzera hondo pamwe nekudzidza kugadzirira zvikwanisiro zvemuhondo. Sangano iri riri kudzidzisa zvakare vana vekuUkraine kusanganisira avo vakaendeswa kuRussia zviri kunze kwemutemo. Vana ndivo remangwana, uye nyika inorasikirwa nevana vayo haina remangwana. Vladimir Putin anozviziva izvi. kuburikidza nekudzima ruzivo rwenhoroondo netsika zveUkraine kubva mupfungwa dzevana vayo. Putin ane tarisiro yekuumba pasva remangwana rayo kuti rifanane nenhoroondo yake yakapombonyoka uye kushata. Haafanirwe kubvumizwa kuita izvozvo. Hurumende yeAmerica icharamba ichitsigira Ukraine apo inenge ichidzivirira rusununguko rwayo nevana vayo kubva kuchisimba cheRussia. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neRussia kuvana vemuUkraine. Munhau dzemitambo. Mumutambo wenhabvu weAfrica Cup of Nations watambirwa kuMandela Stadium kuKampala kuUganda, Zimbabwe yaita mangange 0-0 neKenya. Zvichakadaro, mushure mekukwikwidza zvine mutsindo mumakwikwi e2024 Olympics akaitwa kuFrance mwedzi wapera, mumhanyi wemijaho ye200 meters wekuZimbabwe Tapiwa Nashemakarau apiwa riremekedzo rukuru kwazvo kubva kuguta reHobbs mudunhu reNew Mexico, uko meya veguta iri vaSam Cobb nechipiri vakazivisa nezvekutarwa kwemusi wa3 Gunyana sezuva reTapiwa Nashemakarau Day. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 naMakarau.
Ndiri kunzwa kufara chaizvo nekuti zvinhu zvandanga ndisina kutarisira. Asi ndinongopa mbiri nerukudzo kuna Mwari nekuti ndivo zvaita kuti zvinhu izvi zviitike, asi ndiri kunzwa kufara.
Ungatitsananguriro kuti rwendo rwako rwekumaolympics rwakafamba sei?
Rwendo rwangu rwekumaolympics rwakafamba zvakanaka, rwakafamba zvandanga ndakatarisira. Ndinongotenda Mwari nekuti ndivangu ari mutungamiriri pana zvose. Ndakatungamidza Mwari pakutanga pazvinhu zvose zvandakaita kumaolympics. Ndakafara nekuti kutungamidza kwandakaita Mwari kwakandipa maresults akanaka. Asi ndiri kunzwa kufara, zvanga zvinoreruka, asi Mwari vakapindira, Mwari vakatipa maresults akanaka. Tikamirira nyika yedu yeZimbabwe ine zvakanaka, nini nemwoyo wangu makanaka ishe charamba. Tikamirira nyika yedu ine zvakanaka. Vanotaura vaitaura zvavo, asi hatina kuda kuzviteerera nekuti isusu taiziva zvatainge tafambira maolympics. Soka ndinongotenda Mwari nekundigonesa kwavakaita nekundipa simba kundibvisa kubva pasipasi kundiisa kumusoro.
Wakatambirwa sei pawakadzoka kubva kumaolympics ekuParis?
Pandakabva kumaolympics ndakadzokera kuchikoro kwandaimbove ndiri kunonzi kuNew Mexico Junior College. Ndakasvika ndakamirirwa nemateammates angu nemamwe macoaches emasports. Vakanditambira zvakanaka chaizvo, ndikaitwa interview, ndatengerwa dinner, ndikaitwa zvakawanda. Vakafarawo neperformance yangu, vakandiendesawo out, vakanditirawo zvinhu zvakawanda ndiri koko. Zvandisina mboitirwa nenyika yangu, asi ndinongotenda Mwari nekuti Mwari vakandiisa munzvimbo iyoyo and pandiri nhasi ndiMwari.
Uyo anga ari mumhanyi wemujaho we200 meters Tapiwa Nashemakarau achitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 ari kuHobbs mudunhu reNew Mexico muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 mhani yehama dzangu, ndinokumbirawo mumbotibvunzirawo vanhu vakaita saponyati uyo wemapurisa nauyo vanoti Rosavaro oro ane here umwe mombotaura naiwe ZANU-PF. Vanoti vanhu ava vari kusungwa vari kupara mhosva, ende mhosva dzavanonzi vanopara dzinowanikwa dzichiwanikwa dzichionekwa mumafoni nokunzi vari kutaura kutsutsudzira violence zvokunetsana mukurarama. Asi ndinokumbira kuziva kuti uya murume wokumbotaura nyaya yekuti chamisa pasi naye, kana ndichiti chamisa pasi naye anofanirwa kufa, ichiri kuferifeiwa nyaya yacho here nanhasi?
Ndine goko regokwe. Tiri kunzwa makuhwa ekuti Blue Movement inenge yava pachinhanho chepamusoro. Ndo zvazvinoita makuhwa anofamba. Asi chikuru chatongoda kuziva ndechekuti yakasiyanei neTriple C. musiano wandongo ona ino wandongo nakuona ndiye kungoti haina sengeso chavanga yakasiyanei ne triple C ichagadzirisa zvipi zviya zvatakaudzewa kuti by June next year pane paitika rerun hazvina wakapindura kuda chimwe chichazosiyana ndechekuti kudai inenge ine ma structures ne constitution hameno
ini changa ndichikumbira hawo nehurumende iri kutonga kana kuna baba vamunangagwa ngavati vakirewo magrounds zvinonyadzisa nyika yakafanana nezimbabwe nyika inopfumi zvokuti tinonotambira bhora kune dzimwe nyika tinoziva kumobhiraiza vanhu chinhu chidiki diki kugadzira magraundi ikoko kunoita kuti vanhu vakufariri ehungu vakagadzira pariamendi takazviona rodhi dziri kugadzirwa pashoma nepashoma asi magraundi ngaagadzirwe
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 muchikamu chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naivan zisininga westudio 7 nemuimbi wechidiki anoridza ngoma kana kuti madrum Primo Dzuva anoimba nechikwata checfi praise and worship team chiri muno muamerica
Christian Fellowship International. It's an industry conference, so I'm the drummer.
Munorwa ma drums.
Yes.
Dosaka dokunozo bama duduchao.
Duduchao, my nickname.
Makasi tanga se izekurwa ma drums.
Yeah, it's a long story. Started when I was 3 years old. You know, playing goma. You know, that's traditional.
Kuno kumuno garakupi.
Kuno garaku Pennsylvania, Philadelphia.
Mm-hmm. Munenge muchirova muri ikoko futi here kana kuti nemakuitawo zvimwe zvakawanda wanda.
So during the week we'll be doing something, doing work, driver, chauffeur, which one is like chauffeur.
Alright.
Weekends, that's when we go to my music. Yeah, yakatanga 2 years, it is I'm changing.
Alright.
It's like in Goma.
Saka iko zvinezvi pamuchiri kuramba muri mumagitara pamuri kurova kuchechi chete here kana kuti makurova kwese kwese.
Yeah, most of the time kuchechi kana tikawanawo kwatiri kudiwawo siri kuchechi kuchato.
Vamwe vaimbi vamakashandawo navo kubva kumashure uku kusvika nhasi ndivanaani timboteera nhoroondo yenyu?
2003 ndaishanda naMechanic Manyiruke ndikashanda namamwe makore akazoteera ndikashanda naBhetani Basina Wako ndikashanda naMathias nefungisai zvakava pana mashara Caroline Chiwenga vakawanda ndakashanda nemamisini zakawanda.
Vechidiki vari kumusha vari muno vari kwakasiyana siyana mungavapewo mashoko api ekuvakurudzira vanoda kuramba vachiitawo zvamunoita imi zvekuridzaridza izvo?
Chandovaudza ndechekuti vanofanira kuramba vakatarisa kwada kuenda. Havafani kuluza mwoyo, kupera chido neskill yavo. Ramba uchingoda kuwedzera kuenda kumberi kwavasvika pamusoro.
Vanoda kukudaidzaiwo kuti muzombovaroyera vanokuwanai?
So chachiitika ndechekuti tichiri kuumba chikwata chakaumbika. Soon tinenge taane website and social media platforms.
So it was a Friday, nasi tombonzwa chikwata checfi praise and worship. Primo ari pama drums achirova ngoma. Manzwa hurukuru yaitwa naPrimo Dzuva anoridza ngoma nechikwata checfi praise and worship team muAmerica naIvan Zisininga westudio 7. Musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Pane zvashanduka here zvamuri kuona? Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standikle Mhlanga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 kuMpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe amabili amakhulu anikwa imali nguhulumende phansi komthetho we Political Parties Finance Act. Sekule minyaka emihlanu kwabhubha wayengumongameli uMnumzana Robert Mkabe, kulabanye abathi ilizwe okwamanje selidonsa nzima ukwedlula esabusa. Intatheli zindaba zifunda ukuthapha indaba zisebenzisa i-artificial intelligence. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi lukahulumende oluphethe imali yelizwe solunike ibandla lezanu PF izigidi phose ezingamachumi amahlanu i-47 million Zimbabwe gold phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Eliphikisayo LACCC lalo linikwe i-22 million zig. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Imali le yabelwa amabandla ngenani labameli bedale lephalamende. Isikhulumeli sebandla leZanu PF uMnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe lizasebenzisa imali le ukubhadala izisebenzi lokubona ukuba lizanqoba kukhetho luka
2028. NjengeZanu PF siyathaba ngemali le esikwenzayo kubalulekile. Sifuna ukusebenzisa imali le ukuba sithuthukise ingatsha zethu. Asilandaba lokutshela uZulu ngesikwenzayo.
Ekhuluma le Studio 7 unobhala jikelele webandla leCCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthe uyathokoza ngokuphiwa abakwenziwe imali le sithi ulethemba ukuba izasetshenziswa ukuqinisa ibandla leli.
So siyakubongela lokho and lethemba lokuthi iminister of finance izakwenza ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi imali leli isebenze inhloso yayo engeyokuqinisa iparty njalo engeyokuqinisa ivoice ye-opposition eParliament emastrictini ivoice of opposition kuma-communities. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi sizakwanisa ukufinyelela wonke ama-communities ngaleyo mali. Njalo futhi senze le-Congress, senze lama-policy, senze lama-conferences agoqela i-policy conference. So konke lokhana siyabujabulela ukuthi sesizakwanisa ukuthi sikwenze. Kuyanqakela ke izinto eziningi ezokuthi i-opposition akumelanga ithole incediswe ngezinye izindlela ezivela ngaphandle kumbe i-foreign aid ngesilungu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo ayakhonona ngemali le esithi yenza ukuba amabandla amabili kuphela aqinisaka eZimbabwe. Unobhala webandla le-United African National Council uMnumzana Alpheus Mapuranga uthi kumele uguqule umthetho we-Political Parties Finance Act.
Tina njengebandla eliphikisayo ele UANC United African National Council ekhokelwa uMnumzana uPercy Chigodora sithi hayi lokho okwenzakaleyo thina sikubone ngani kulungile ngoba imali le imele ibe imali enikwa ama opposition ama political parties wonke asezweni kodwa ngenxa yokuthi iZANU-PF yabona ukuthi kungayenzakala kanjalo iza kukhithwa esikhundleni ngamanye amabandla so bona bayaphonga ukunika labo abalabo kuparliament ngoba singakhangela ibandla likaJabangu leli umuntu owayenza ukuthi bakwanise ukuthi babe le 2/3 majority eparliament so lokhu ngokunye kokuthi bayambonga ukuthi uyabasebenzela sibili kakuhle
ingcithi kwezombusazwe zithi kumele amabandla aphikisayo etshengisele ukuba enza okungcono kukhetho ukuze atholele imali enikwa nguhulumende okusemthethweni enye yalezi ngcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network umnumzana Thomas Thole uthi kusemthethweni ukuba amabandla amakhulu aphiwe imali kodwa nxa amabandla amancane esola kumele kuguqule umthetho
umthetho lo uvela ukhona kodwa ubona kwami kumele amabandla amancane yakhulumisane lalabo abalungisa imthetho ukuze umthetho lo uguqulwe
bayakhonona abakwelinye icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba abathi kumele benikwe imali le nguhulumende hathi icele likaChabangu labanye bakhe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Namuhla sekufike umnyaka wesihlanu selokhwaye umongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabhopha umnyaka ka-2019 elizweni leSingapore lapho ayiselatshwa khona. Abanye bathi isimo sezomnotho asithuthukanga njalo amalungelo oluntu alokhu enyathezelwa selokhe umongameli umnumzana Mugabe wabhophayo. Intambo zombuso zathathwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abathi zimbila zantabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Umuyi owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe abantu bamkhumbula ngezindlela ezijeneyo kusiya ngokuthi umuntu ungaphi kwelizwe njalo wabonani kumbe wezwani ngaye. Isigaba sakuqala ukuthi uMugabe simazi njengomuntu owakhokhela ukuthatha ilizwe kwabancindezeli. Sibe mazi ngaleso sigaba futhi engikokheli eyangena lozibuse omuthe elizweni leZimbabwe eqalise ngu-Prime Minister wagcina sengumongameli. Isigaba sakuqala ke leso esingathi ukukhumbula umuntu owayengumlweli wenkululeko. Okwesibili ke sokusiya ngokuthi ungaphi kwesigaba nxa ukhangela umhlubulo weMathebele leMidlands ubonakala njengomuntu owaba lochuku, umuntu owaba lesihluku ngaleso sikhathi kukhitshwa ibutho le-5th Brigade eliyilo lahlukuluza abantu kulowo mhlubulo weMathebeleland ezigabeni ezijeneyo zeMathebeleland leMidlands. Ngakho-ke nxa bemcabanga uMugabe bacabanga umuntu owabulala izihlobo zabo, umuntu owahlukuluza izimuli, umuntu owavumela ukuthi ebutho le-5th Brigade licatshisa abantu kuze kube yanamhlanje abakwazi ukuthi izihlobo zabo zingaphi komango njalo kwahamba njani ngazo. Kube sokusithi-ke isigaba sesithathu umongameli welizwe uRobert Mugabe ukhunjulwa njengomuntu onguye owenza ukuthi iZimbabwe icine ila isisenkingeni ephakathi kwazo kuze kufike lamhlanje. Ngezinye indlela umuntu wahlala kakhulu embusweni lanxa wayeqalise ngumuntu owayethandwa ngabantu wagcina abantu bengasamkhwabithi ukuthi abe sesihlalweni sonezo. Ukhunjulwa-ke njengomuntu wathi ilizwe leZimbabwe ligalula phakathi kohlupho, abantu bengelamsebenzi, imigwaqo lenye infrastructure isifile, abantwana bengasatholi imisebenzi, imfundo isinzima, abantu bengasatholi imfundo ngendlela eyayitholwa ngayo kuqale amahara emakolitshini, kathesi abantu bathwala nzima. So yisigaba sesithathu-ke leso abantu abangamkhumbula ngaso umuntu owayesehlezi kakhulu esihlalweni waze wagcina-ke esekhitshwa ngendlela eyayingakhangelwanga ukuthi aphume ngayo. So ngamafitshane-ke nguMugabe lowo nxa abantu bemcabanga kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe njalo kuyini wakubonayo ekuphileni kwakhe.
Lo ngumnomsana Thembelani Dube ingcwethi yecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust esixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa intatheli izindaba elizweni indlela entsha yokuthapha indaba kusetshenziswa iartificial intelligence kumbe AI ukuze zingasaleli emuva ekwethuleni indaba ezimqotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba zakobulawayo ezingamachumi amathathu zibe lethuba livili lokufunda ngeartificial intelligence. Unkosazana Tanaka Murerwa, intatheli izindaba yesite ngomunye ofunde okunenyi uhlelo lweMisa Zimbabwe.
I-AI luhlelo oluqakathekileyo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele thina intatheli zezindaba. Singakhangela ngokuya kokuma kwezinto umumo womnotho. Siyabona ukuthi ama-newsrooms amaningi asesele elentatheli zezindaba ezinlutshwana. Ngakho-ke uyathola ukuthi umuntu oyedwa kuyasekumele ukuthi ayenze umsebenzi ongathi omningi kulalowo kade ehlala ewenza. Ngakho-ke nxa sila ma-tools lawa athiyeneyo, ama-tools lawa akwanisa ukuthi ayenze umsebenzi wethu ube lula ngoba alakho ukuthi asincedise ngendlela ezithiyeneyo. Ngakho-ke siyalubonga kakhulu uhlelo lwelesilulethile ngabantu beMisa olusincedisile ukuthi sifunde indlela ezithiyeneyo esingasebenzisa ngazo i-AI. Akhona amanye ama-newsrooms aseqalisile ukulisebenzisa. Ngakho-ke siyakhangelela ukuthi singancedisana ngawo ukuthi siye silokhe sisiya sikhulisa ulwazi esilalo ngendaba ze-AI. Ngiyabonga.
Umnumzana Douglas Ncube uthi usethola ithuba lokuyafunda nge-artificial intelligence.
Ngithola ithuba elihle kakhulu elizangizela kakhulu ulwazi elithule namhlanje kuMisa AI namhlanje. Ithuba leli ngele-Africa, ngele-journalism AI in sub-Saharan Africa for small newsrooms. Ithuba leli liyaqala ukufunda kabanzi nge-AI. So we're going to have 9 September, we're going to have 18 October 2024.
Umnumzana Sean Ndlovu, umbalisi ofundisa ngezebulenjini be-internet okugoqela i-artificial intelligence uthi kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zibe lolwazi olujilileyo nge-AI.
I-AI ni-technology leyo evumeza ama-journalists or anyone emhlabeni jikelele ukuthi ebekwanisa ukutshela i-AI le ukuthi imyenzele imisebenzi enzima kumele ethathe isikhathi nxa uyenza indaba ku-newsroom. Namhlanje sikhuluma ngokuthi singasebenzisa wapi ama-tools asincedisa ze-AI okufana nokuthi sikwanise sincedise ukuthola izindaba kuZulu, isikwanise ukusiphekela izindaba nxa singafika ema-ofisini ethu. Le ndlela futhi i-AI ingasincedisa ukuthi ithumeze indaba kuZulu. So kade sikhuluma indaba lezo zi-3 ukuthi singasebenzisa njani i-technology leyo ukuthi ithumeze, ithole lokuthi ipheke intatheli zendaba zithumezele kuZulu.
Unkosazana Helen Sithole, igqwetha leMisa Zimbabwe, ukhuthaza intatheli zindaba ukuba zinanzelele zingephuli amalungelo oluntu uma zisethula indaba zisebenzisa ulwazi lwe-AI.
EZimbabwe njengokhuluma kathesi asila umthetho okhangele i-AI specifically. So njengoba singela umthetho okhuluma ngendaba ze-AI kuyakhoza i-confusion ukuthi kahle kahle umuntu engayenza icala esebenzisa i-AI kuzohamba njani. But even though singelayo umthetho okhangele i-AI specifically, silawo amanye ama-legislation, amanye ama-act esingasebenzisa singakayenzi i-legislation ekhangeleke AI. Ngoba ungakhangela i-constitution yakhuluma ngendaba ze-privacy, so ukuthi abantu benanzelele into abayikhulumayo njalo ukuthi basebenzelane njani labanye abantu.
Umsekeli womphathintambo ohlangothi lukahulumende olwe-Information Communication Technology, umnumzana Dingimuzi Phuthi uthi eleZimbabwe liphakathi kokubumba umthetho okhangelane lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence. Ebuzwa i-VOA enkundleni ye-WhatsApp ngemithetho elawula i-artificial intelligence, uphuthi uphendule esithi kukhona abakuzamayo okwamanje loba kungakabi ngumthetho ocacileyo. Uthe bazama ukuba bebumbe umthetho ozahambelana lemibono yamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iHamas ithi elemelika kumele libambe ngamandla ele-Israel ukuba lisayine isivumelwano sokukhumisana umlotha. Ele-Israel lalo lithi iHamas yiwo engafuni ukusayina isivumelwano esalotshwa ngelemelika esizakwenza ukuthi kubekwe phansi izikhali njalo kukhululwe abe-Israel abathunjwa iHamas ngomfufu nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press bathi abantwana abafika phose amachumi amabili 17 bafele engozini yomlilo e-Hillside Endarasha Academy kwele Kenya izolo ebusuku. Amapholisa athi umlilo lo ulumathe ngesikhathi abantwana belele. Abantwana ababhubhe engozini le baleminyaka efika phose ichumi inayi. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika ngalesi isikhathi abazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngoLwezi lonyaka. Ababalisa umnumzana Donald Trump omela ibandla leRepublican Party, lonkosikazi Kamala Harris omela ibandla leDemocratic Party belungiselela ingxoxo-mpikiswano ezakhokhelwa ngabezindaba abe-ABC News ngolwesibili. Ezinye izizalwane zeMelika zikhathazwa ludaba lwezenotho njalo zikhangelele ukuzwa ababili laba besipha amacebo abo ngalokhu. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe njalo isizalwane seZimbabwe isihlala khonapha eMelika.
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela, bona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris ngakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho, ngoba wayehamba as a VP kababa uBiden. So ukuthi uzatshintsha umumo angiwuboni okukathesi, but to stay the course, ngoba sasisuka laphana kugciwane le-COVID. So angiboni i-direction itshintsha too far from where she's at.
Ukusolakala kwenguquko lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Ama-Democrats vele bathemba ukuthi i-government kumele incedise abantu in most things abangazikwanisiyo. Ama-Republicans la akhuluma nge-freedom of economy, capitalistic mindset yokuthi umuntu kumele kukhitshwe ama-regulations. Siyabona ukuthi into engantwa ihlukanisa amabandla lawa is regulations. Singakhangela laphana ngendaba zenotho. Umnumzana Trump is talking about drilling for oil in all the protected lands esiduzane kwamanzi and all this other stuff. Ama-Democrats athi hatch lokho akuyenzi ngoba amanzi aqakathekile for the very lifeblood of the American economy. Ikho ngubonayo
abantu abakukhangeleleyo okukhulu kulingxoxo-mpikiswano ikuyini?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race, and we're all contestayo as the president laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngapi ngoba siyakwazi ukuthi i-last debate yakhipha ubaba uBiden kumkhankaso lo. So it's a very very important situation esiya kuyo ngolwesibili.
Lo ngumnumzana Tim Ringayi olandela izombusazwe eMelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika obesecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 eseOhio. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sengonani bathokaza bahle ya lapha sizozama ukuthi sishumele ivangeli abantu abangaliboni kodwa elingasiza umphakathi wakithi siyisigaba sami samathabelelene. Siyazi ukuthi ubaba uNkomo wasishiya ezandleni ezimbi ezingananhliziyo enobuntu nomunye umuntu. So sicela ukuthi kube no-president kwelakithi no-vice president wakhe esizomvotela as by 2028 bakithi. Nathi sibambe embusweni emaparlamente nakuma-presidential ukuze sitshentshe isimo lesi siphakathi kwaso kuleli esigabeni sakithi. Ngoba siyabona i-tribalism iningi iyenzakala kodwa thina singabantu bangapha sibizwa ngama Second Republic kodwa i-tribalism yakhona vele seyidlula lalo Second Republic. Cela ukuthi sivoteni sibe no-presidenti no-deputy president wasemathebeleland abazosimela phambili sobavotela futhi ngokuningi basilungisele isigaba lesi.
Yes, salibonani, 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 Studio 7, sakazi nabalaleli, nabaphathi, obingelelayo nomhlanhla, ngiphuma endaweni yakonkosikazi yesigandi esigabeni sakomakoni, uMlindiswane. Bengicela usizo kanti bakithi lonke abalalela Studio 7. Bengicela ukufuniswa uSharon Mpofu waseNkayi. USharon Mpofu sadibana wayengumngane kasisi wami omncane behlala koBulawayo. So axhumana naye sagcina mina naye sesithandana nomleta la eGoli sahlala sonke eSouth Africa endaweni yaseRustenburg eNorth West. So sahlala saze sagcina sesithola ingane. So uthe ekutholeni kwakhe ingane ngayibeka ngithi mhlawumbe ezithweni isikhathi azithwele masofika isikhathi sokuthi ethole ingane. Usisi wami wasesithi kungake kwenza ukuthi ube wedwa ngapho. So kunganjani ukuthi unkosikazi wakabe uzotholela ingane ngapha kukini. So ngase ngivuma ngoba ngayengisisi wami utsho kanjalo. Wahamba ke lo mntwana unkosikazi wayethola ingane. Uthe mayethola ingane khonapho ngabotshwa kunambotshelwa amaphepha. Ngathi uma ngiphuma ngahamba ngayibona ingane amshiya enako 2 weeks. So ngase ngiyamthiya eGoli ngabuyela mina eRustenburg eNorth West ngomsebenzi. So uthe masefiki lami ngase ngimitsho ukuthi hhayi njengoba ingane sikhona ngabuye-ke unkosikazi kwaba nezitori thizeni engiye ngikwazi nokuthi ngisi-explaine kule ndawo. Kodwa baba ilahlekelana kwami naye uSharon Mpofu. Ngahamba eGoli ngisiyamdinga, ngathola ukuthi asahamba ekhaya, ngangatholi inamba, ngangatholi indlela yokuthi ngamthola njani. Ngamdinga, ngamdinga, azange ngisamthola. Kodwa engikucabangayo ngaye noma kubo ngingakwazi, engikucabangayo owayehlala ekutsho kimi ikuthi yena unobhuda kuthiwa nguMorgan, bembiza Tsvangirai. So bengicela zihlobo ngingifunise uSharon Mpofu, ngiyafisa ukuthi ngimthole nami.
Selibona libasakazi bethu linjani? Hayi, bakithi sasakhayelalela lokho sikubona eZimbabwe. Lizwe lingafanelanga usoli, umasola sokufanele ucatshe. Usuzoma ukukhuluma bathi bedeyi kokumanje lizocatsha. Lizwe lingafanelanga nje ukhulume ngezana ukuba avalanga usoleni mnakako ukuthi lokhu ke kodwa bazokutshela idemokhrasi. Azi ma ungaya kobo South kobobutswana kulapho ngabona khona ukuthi hayi iZimbabwe yademokhrasi. Izimbabwe nje lithi idemokhrasi vele kayikhona nje lencane nje kayikho. Abantu bathwele nzima babotshwa amahlana amahlana abantu bafake emajele. Kawukhulumi ukhululekile, kawuhambi ukhululekile. Izano nje yona vele akulathi ngabe saluyenze eZimbabwe. Ezilonke usesele ntoda zama izano. Noma kungakhitshwa wena lo mnakako oyigugraund waqeda abantu. Okwezilonke kuyizane nje kakulalizwele kuzolunga la.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abebesinika imbono yabo. The Voice of America.
ngithi woza woza Friday my darling.
Ngushelo, Woza Friday kuliviki sihamba leqembu lomdumo we-Afro Classic Jazz elizibiza ngokuthi Mkhiwa Omhle liphethe idlaladela lwelitsha elilesihloko esithi Intoto Viyane. Iqembu leli lilamalunga amabili njalo licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa noNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Kalabalandeli, bakhalabalandeli bebhozo, bathi kuyose kube nini inkezwe ingabuye ekhaya, bayakhalabantu. Zamani okungcono bafana bebhozo, zamani okungcono
benu. Salibonani balandeli, salibonani bakithi. Okhulumayo nguSibusiso Ncube osemculweni nebizo elithi Mkhiwa Omhle. Umkhiwa Omhle kunguSibusiso Ncube noWandi Ndlovu. USibusiso Ncube udabuka elowa gwelo esinangeni, bese uWandi Ndlovu udabuka ePlumtree esigabeni seNgwana.
Asisayazingezwekhaya kuze kube nini, kuze kube nini.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wethu ukhona kuma social platforms wonke singabalisa o DistroKid, o YouTube, abo Apple Music, i-social networks zonke ziyatholakala ingoma zethu. Bese kuthi mhlawumbe ongabe efuna i-CD kumbe i-USB angasithinta ku +27 67 222 5518. Okwamanje sisase South Africa +27 67 222 5518.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Engingakusho mina kubalandeli ukuthi empilweni nasemhlabeni nezikhathini zamanje, abantu sesiphila i-quick life, i-word of advice isiphuma ngcono emculweni, ukududuzeka sekuphuma ngcono emculweni. Futhi bese ngithi mina kubalandeli, asihlaleni nomculo kaMkhiwa Omhle, umculo ophilisayo, umculo okwenza umuntu azizwe engcono. Siyabonga. Allah
Yebo ke umculo omnandi lapho kade siuzwa uhlelo lwethu lwe live talk. Liyalandela umculo lwe Woza Friday. Liyalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.